mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chikunguru 29 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mana. Zimbabwe Council of Churches inoti bato riri kutonga reZANU-PF risatuka zvizvarwa zveZimbabwe nemadzisawira sezvo Zimbabwe ichivada. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rinoti huwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 hwakwira kusvika pamakumi mana. Vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vasvika pazviuru zviviri nemazana masere ane gumi nevanomwe 2817. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu zana negumi nevana. Vanhu vose ava kunze kwomumwe chete vakabata chirwere ichi muZimbabwe. Mahofisi ekanzuru yeHarare, makambani akawanda, masangano akasiyana-siyana nezvitoro ari kuvhara sezvo vashandi vakawanda vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Godwin Mangulya anotipa nyaya inotevera.
Kanzuru yeHarare yavhara muzinda wayo weTown House nemamahofisi ayo akawanda zvichitevera kubatwa kwevashandi vayo neCOVID-19. Izvi zvinotevera kuvharwa kwemahofisi nezvitoro zvakawanda zvinosanganisira makambani ehurumende Tel1, Parenyatwa Hospital, Pick and Pay, OK nezvimwe. Paramende yakavharawo mushure mokunge nhengo mbiri dzayo vashandi pamwe nemutapi wenhau anonyora nhau dzeparamende abatwa neCOVID-19. Vakafanira kubata chinzvimbo chameya weHarare vaEnoch Mpamaonde vati vavhara mahofisi ekanzuro yeTown House, Rowan Martin, Cleveland neRemembrance.
Yeah, kuti paitawo maemployees awanikwa aine COVID-19 are tested positive. So according to WHO guidelines, the next logical steps to follow is to close the buildings and fumigate those buildings. So that is what zvatiri kuita izvozvo, kuitira kuti panonosvika basa iroro rinotarisirwa kuti rinenge raitwa rapera.
Vamupamaonde varamba kutaura kuti vashandi vangani vakabatwa nechirwere ichi, asi vakurudzira vagari vemuHarare kuti vazvichengetedze kubva kuCOVID-19. Kuvharwa kwemakambani nekuda kweCOVID-19, mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Rizvidzo vaudza Studio 7 kuti izvi zvinoratidza kuti makambani ari kuita zvose zvinodiwa kudzivirira COVID-19. Vati makambani haakwanisi kuongorora kunogara vashandi vavo uye iri ibasa rehurumende.
Makambani can only do what they can within their own operations to help the situation, but kana zvavo community kuzvinenge zvavo kutoda public response, and that tinonge tichitarisirwa kuti maauthorities eCommunity of Health vaone kuti vangaita sei to ne others, not just Ministry of Health but Home Affairs as well in terms of policing maregulation, kuitira kuti kuspreada kuri kuita chirwere kusarambe kuchingoitika sezvataakuona.
Asi mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vaudza Studio 7 kuti zvave kuitika makambani zvinoratidza kuti makambani aya haasi kutevedza nzira dzeWorld Health Organization nebazi rezveutano dzekudzivirira COVID-19. Varusiki vatiwo mutungamiri wenyika nemudzimai wavo pamwe neparamende vari kuita misangano nevanhu vakawanda, izvo zvinogona kupinza veruzhinji munjodzi. Vanokokera nhengo dzezanu PF muparamende zvakare vari mumiriri weGood South National Assembly vapupuraito Garapi vaudza Studio 7 kuti COVID-19 chirwere chave muvanhu uye hachinei nekuti munhu ndewebato ripi.
Ruzivo rwubva kuhurumende, ruzivo rwunobva kuWorld Health Organization ndozvinotigona chete kutibatsira. Hakuna mushonga unorapa COVID. Zvinotorapa COVID kudzivirira kuti COVID isabata munhu. Kana yabata munhu panguva kuda kwamari kuti unorarama here kana kuti haurarami.
Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti kana paine mushandi abatwa necovid-19 kambani iyoyo inofanira kuvhara yoisa mushonga wekudzivirira covid-19. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangusha.
Kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 munyika kuri kuuya apo vanopikisa vari kuronga kuratidzira kune Mutsindo musi wa31 mwedzi uno, izvozvo pakuti mapurisa asunge vamwe vakaita semutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume uye mutori wenhau Hopewell Chingono. Mapurisa ati ari kuda kubvunzurudza nhengo dzeMDC Alliance dzakawanda kusanganisira vaJob Sikala uye vamwe vatungamiri vemasangano evarayiridzi reAtus. Mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vanoti havasi kuzotendera kuratidzira uku. Asi sangano reUnited Nations nevanorwira kodzero dzevanhu vari kushora hurumende nekuda kushandisa chisimba kumisa kuratidzira uku. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi.
Zvokuti kune vanhu vari kuronga humbimbindoga nemhirizhonga musi wa31 July, isu takatokanganwa nezvazvo. Hakuna zvinhu zvakadaro zvinoitika munyika yeZimbabwe. Nyika ino yakarwirwa kamwe chete kubva kuutongi hwevadzvanyiriri, tikaunza rusununguko, tikaunza kuzvitonga kuzere. Ndo mafambira tiri kuita pari zvino.
Asika pasi pebumbiro remitemo vamugwadi vanopikisa vari kuti ikodzero yavo kuratidzira kana vasiri kugutsikana nematongerwo ari kuitwa nyika. Panguva inoyi vari kutaura nyaya yekuti uori huri kupomerwa muvakuru vakuru muhurumende nemubato renyu reZANU PF unenge hwanyanya.
Hatingaite nyika inoita basa rekurima mademonstrations. Hatingaite nyika inoita basa rekurima maviolence. Hatingaite nyika inomukira kurwisana. Hatikwanisi kuita izvozvo. Hatingaite nyika yedonga watonga. Hakuna zvakadaro kana tichiripo seZANU PF. Hatitenderi donga watonga. Hakuna zvinhu zvakadaro zvinoitika munyika yeZimbabwe. Kana vanenge vati varonga demonstration kana zvokurwisana musi wa31 July, vamatema danda navachinamasa. Vakataura kuti no, we are ready to host you. Tinotokumirira, hatitenderi zvinhu zvakaita seizvozvo.
Mukuru anoona nezvokuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vange vari parunhare muHarare. Blessing abatawo vanomirira Zengeza West mudare reparamende vaJob Sikala, avo vanzi vari kutsvagwavo nemapurisa.
Chokutanga ndechokuti svondo rapera pakasungwa vaHopewell Chingono navaJacob Ngarivhume. Ndakanga ndaudzwa kuti vaikanga vachifanira kunge vachindisunga zuva rimwero. Ndikatuma magweta angu kuti vaende kuCID Law and Order vandovhunza kuti zviro kwazvo here kuti vari kunditsvaka.
Ko ivo vekuLaw and Order vacho vakati kudi?
VokuLaw and Order vakati hatisi kutsvaka vasikala isu, asi musi wacho uyu pamusha pangu pakaswera pakazara vanhu vemilitary intelligence CIO nevakomana vepeace nevakomana vemathugs veferet. Motikari dzavo dzakakwira dzichiziya pamba pangu. Pakadeployiwa gurupu ramaCIO rakanga richimonita pamba pangu 24/7 vaida kuona kuti ndiripo here kana kuti kwete. Ndo musi wechipiri uyo wakada kupambwa mukadzi wangu nemotikari dzevarume ava vakanga vachiziya pamba pedu. Nemotikari nhatu manumber plates acho tikamabudisa pasi rinorese rikamaona. So saka zvinotifisa kuti apa pakanga paida kuitwa maabductions attempts over my person ne mhuri yangu vakanga vachiti havanditsvaki vaona kuti vafuira kuita izvozvo vakuti vavakunditsvaka izvi zvinoryisa izvi hasati zvambonzikwa
Asika taverenga mube panhau reHerald vachiti umapurisa vari kukutsvagai izvaburitswa nemutauriri wavo vaponyati
Ini I'm a law abiding citizen in this country. Zvekare ndiri gweta, ndinoenda kwavari pese pavenge vada. Zvino zvavataura kudai ndatuma zvakare magwetangu kuti anobvurunzurusisa kuti zvatakamboya pano muchiramba makakugorova bembera sei munepfenyuro nomapepanhau kuti totsvaka vasikala asi pese pamanga muchimboramba kuti muri kuvatsvaka.
Tanzwawo mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga. Vachitiwo havasi kuzotendera kuratidzira uku. Munoona sei mashoko aya?
Musi wa 31 izuva ravanhu. Harisi zuva raJob Scholar, harisi zuva repolitical organization ipi. Asi izuva ravanhu revana veZimbabwe vari kuda kuti ivo vagerekete. Kuti mamire aita nyaya dzokuluta muno munyika hatingarambi takanyarara saka tinoda kuti tingogereketa chete nokuratidza muchinyararo kuti hazvifanirwi kuti zvienderere mberi zvakadaro so zvinondifisa ndechokuti inini chete ndirikungotaura kuti nyaya yokuluta necorruption iyi handibvumiranawo nayo ndinotenderana nevana veZimbabwe mune kodzero yenyu yokuti muratidze kuti hamusi kufara nazvo saka ingavi mhosva Ingava munyika ipi zvayo kuti munhu abvumirane navanhu navana veZimbabwe kuti zvamuri kutaura ndezvechokwadi uye ndinobvumirana nenyu.
Vanomirira Zengeza West mudare reparamende vaJob Scholar vange vari parunare naBlessing Zulu West Studio 7. Bazi rezo kujidzana nedzimwe nyika muAmerica reState Department rakashedza mumiriri weZimbabwe muAmerica kuti vazotsanangura kutukwa kwakaitwa mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols navaPatrick Chinamasa avo vakati vaNichols vanopindira munyaya dzisinei navo naizvozvo vanofanirwa kudzingwa munyika mumwe mukuru muZanu PF Dr. Masimba Mavaza Vanoti vaNichols vanozvidza Mwari uye havachazvitorese mumiriri weimwe nyika sezvo vave kupinda mune zvematongero enyika yeZimbabwe asi sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches rinoti Zimbabwe yave nenguva refu ichitsvaga shamwari nemadzisahwira mukati nekunze kwenyika kuti nyika isimudzirike Munyori weZimbabwe Council of Churches, Dr. Kenneth Mtata, vati kutaura mashoko ekuti vari mumapato ezvematongero enyika anopikisa vanhu vanopfurikidza mwero kana kuti materrorists pamwe chete nekukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvehurisane zvinoisa Zimbabwe pamawere asingadzokeki.
Takamanzwa manzwi akabuda kumutauri akamirira bato rekutonga reZanu PF amashoko anovhundusa zvikuru nekuti anotaura pamusoro peopposition achiti materrorist zvino zvinokakavadzana nebumbiro remutemo kuti opposition anganzi materrorist kana kuti achitaura pamusoro penyaya yema citizens kuti ukavona vanodemonstrator unokwanisa kushandisa chisimba kugwa navo zvinoita sezvinokurudzira kuti ma citizens anokwanisa kuva violent against each other kana kuti kutaura pamusoro pema ambassadors vanova ndovaenzi venyika yedu nemashoko anoita sokuti hana chimiro izvozvo zvose zvinovhundusa zvikuru kana zvichibva kuhutungamiri
zvino vakuru vehurumende voita sei pamusoro pemashoko aya akatoburiswa kare
tinongovimba kuti president kana kuti hurumende vachazvidistensa kumashoko akadai nokuti anobvisa chimiro nyika yedu uye zvanopa nyika yedu zita rakaipa saka tinongovimba kuti hurumende inozvidistensa kumashoko akadai
Seve makereke munofungei nenyaya yekuratidzira kuri kurongwa kuitwa mazuva mashomanana takatarisana nao.
Nyaya dzekuratidzira vawande inyaya dziri mubumbiro remtemo. Makereke agone kutaura nezvokuti zvinofanira kuitwa sei nenyaya kuti munhu nemunhu anoziva kuti bumbiro remtemo rinoti chii. Saka vanenge vachiita zvekuratidzira vanoziva kuti anoda kuratidzira anofanira kuratidzira pasina mhirizhonga, kukuvadziwa kwevanhu, kuputsiwa kwenhumbi nezvimwe zvakadaro. Asi nyaya yekuratidzira inyaya inobvumidzwa nebumbiro remtemo weZimbabwe. Izvozvo ndo zvakakosha vawande.
Avo vange vari munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vari parunare kuHarare neStudio 7. Tarisa zviruma pepa nau anasi. Pepa nau repa internet rezim live rine nyaya yekuti mutyairi wemotikari yegurukota rezveminda vaParents Shiri akashaya neCovid-19, izvo zvakonzera kuti vashiri vamboenda kwavanogara vega kana kuti isolation vakamirira kuvhenekwa. NewZimbabwe.com rine nyaya pamusoro pehurumende yeAmerica iyo yakashedza nezuro mumiriri weZimbabwe kuAmerica kuti atsanangurire mashoko akataurwa nevakafanobata chigaro chemutauriri weZANU-PF vaPatrick Chinamasa vanonzi vakatuka mumiriri weAmerica muZimbabwe. MuDaily News mune nyaya inoti chikwata chemagweta chakaenda kumatare edzimosva kunorwisa kusimbiswa kwemutemo wekuti vanhu vasabuda mudzimba dzavo panguva yekurwisana necoronavirus. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masura sei paStudio 7 vana mukoma Jonga nanatanonoka Wande. Vanhu ngavasatarisira kuti hurumende inganzwira vanhu tsitsi. Zvitori nyore kuti isiye vanhu vachifa necovid kwairi nekuti zvayaitoita zvikuru zvekutumbura vanhu vari vapenyu. Saka haisati iri hurumende asi igena vanhu vari kutamba vari panyika. Ndini mafira kureva paBirmingham City.
Makadini vashamarari weStudio 7. Ini ndinoti musi wa31 ngatibudei tese nehuwandu hwedu tindoratidzira kunyika dzose dzatiri. Ngatibudei tibatane nevamwe vedu vari kumusha tiratidzire. Ndinoti ndatenda.
Makadini ko paStudio 7. Ndinoitwa kumbirai zvedoro. Ndine mubvunzo wandinoda kubvunza kuti uinde kuna Minister of Defense vanova opa muchinguri kuti zvavakataura vachiti corona iri kuinda kunyika dzekumavirira kuitira nekuda kwekuti Zimbabwe yakatemerwa zvirango zveupfumi. Ko zvino zvayava muZimbabwe tinokumbira kuti vataure vatiudze kuti iri kurova muZimbabwe nekuda kwei.
Zvinorwadza, zvinorwadza vana veZimbabwe, zvinorwadza kuti pangotanga nguo. Anonzo kuti musi wa31 panofanira kuti madimonstrations namba dzotanga kuti kukwira dzevanhu vabatwa necoronavirus. Saka zvoda naiyo covid yacho inotozvinzwa kuti vanhu vanoda kudemonstrata musi wa31 yotanga kudonyanya kubata vanhu chaiko chaikwira kana kuti hungori kutsotsi kuri kuitwa nehurumende kuti varoda kutsikirira lockdown kuti vagozowana kusunga vanhu nekurapidza vanhu vada kudemonstrata zvichinzi vari kutyora mutemo welockdown. Haikona, haikona, hurumende ina mitombo yaone zvakanaka iyi. Tione zvakanaka. Standi munyaradzidziva tedious. Ndiri pajozi pamaembe nemapfanyo.
Ini starangu ndonza Alex Saikonde ndiri kuno ku South Africa kunoku ndokwatiri. Ndoti makadini kwa Studio 7 apo. Shamarari wose pamoja nevatereri. Ndoti strike ngairambe chenderera mberi sadzokere mashure nekuti kunyarara kwedu isusu ndokutambura kwedu isusu. Takakuda hurumende itsva inofanira kutonga. Kana iwa munanga gwasva gono kutonga nyika ngavato mumwe munhu anenge ari mumwe mukati mawo imomo kuti atonge nyika kwete kuramba achingobvongonongobvonyongodza nyika chiita kungonyarara hazvizoita zvakanaka izvozvo izvi wese anotsigira kuti aiwa demonstration isati ifanirwe kuitwa avanhu vanodya kuti guta ivavavo asi isu tikuona nhamo isusu kutiza kubva kusouth africa nevamwe vanongopa mari masango avo kushupika kwese ikoko saka demonstration ndaende mberi tida chenji munyika medu izvozvo pambe ndo mashoko angu iyayo.
Magadiko vashamarari vestudio 7 nemose vateereri, ini ndinoti pamberi nokupinda murodhi musi wa31 kuti tigone kugara zvakanaka muzimbabwe nokuti tikatevedzera mashoko ezanupf hapana kwetingambosvika. Kubva 2008 yakadyiwa zanupf, vanhu vakarohwa, takarohwa 2008 tichimanikidziwa kunzi kwai hei tendeukai, vazhinji vakafa. Izvezvi vari kuvanda nekuti kwai korona yadii. Kubva kumashure kwose kumaradi chaiwo chaiwo zvikumbira kudakita radi mdc zanupf inoramba. Saka zvakafanana, pasina kushinga hatingambogariki muzimbabwe. Zvoda kudoshinga iye munangagwa chaiko kuti aite president akambodotiza netsoka kuti abuda jamba aibva muzimbabwe asi akadzoka aita president. Aiye anongohlei akatorera mugabe nechisimba upurezidendi kuti zvino akuna kutonga nyika yacho. Ngati demonstrate tipinde murodhi tigone kugara zvakanaka muzimbabwe. Ndini Shadre ndirikutaura ndomuno mupolopani.
Vana mukoma tanonoka hwandi, mamuka sei, maswera sei apo pastudio 7? Ndinoda kutaura nemashoko anotaugwa navajobu skala. Mashoko awo haaiti kuti vakurudzire vanhu kuti endei tinoratidzira musi wa31 July. Zvinovhundusa nokuti ivo vanogwira zvigaro vanenge vakavanda. Iye zvino vanotaura vachiti Mwari navadzimu venyika vanditaurira. Saka zvoreva kuti Mwari navadzimu venyika vabudira pari here kuti vanhu vafe sezvakaitika musi wa1 August wadarika uya? Vanhu vakafugwawo vakatumwa kuvatungamidza mberi kwavo. Iwo nhasi voti kwai vanhu varidzokere futi vagofugwazve. Vabereki vana vana vabereki vakafugwa musi wa1 August navamamai ane varume vakafugwa musi wo uya vakamboendere kunovapa kana anything sipo zvayo yokuti vageze kana kuwachigwa vachienda kuzvikoro? Hapana. Vedu sakurudzirana zvinhu zvina basa. Vanoda zvigaro, endai munogwa moga. Apa kune korona moti kwaendei? Zvekudzivirira zvacho hapana. Tobahwa nekorona imi memusipo vatungamiriri vachona, asi isu ruzhinji ndimi wagwa munotinhira. Tabahwa nekorona tofa, mhuri dzedu dzora dzichitambura, imi nemhuri dzenyu mosara makanaka. Hatirege kurudzirana zvina basa vedu panguva ino. Hatirege kurudzirana zvina basa panguva ino nokuti hurumende yedu yezimbabwe tose tinoiziva haimbozofi yakabva nenyaya dzokuti kwai kuratidzire kana tse kuzve kwokuti kana masoja namapurisa vari vatotanga kugwanduka ya isu tingatevera sure, kwete ivo vakabata pfuti dzavo varimo murodhi. Musatituma kundotiurayisa vasikana, musatiurayisa sezvamuri kuita.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vazhinji kusanganisa nenguvo dzeparamende yeAmerica vari pakati pekukudza vaJohn Lewis avo vakange vari mumiriri weGeorgia muparamende yeAmerica. VaLewis vakashaya zvandirapera mushure mokurwara negomarara vange vave nemakore makumi masere. Nezuro mutumbi wa Lewis wakaendeswa kunzvimbo dzinokosha muWashington DC usati waendeswa kuparamende yeAmerica kana kuti Capitol Hill uko kwavakave munhu wechitema wekutanga kurara munzvimbo inonzi Capitol Rotunda, nzvimbo inokosheswa uye inongopinzwa vanokudzwa kuti vanhu vavaone rokupedzisira vasati vachengetwa. Vanongorora zvematongero enyika vaKelvin Manduna vanoti vaLewis murwiri wekodzero dzevanhu akange asingatye, vachiti varwi vekodzero nerusununguko rwevanhu vakaita savaLewis havachawanikwi mazuva ano.
Nyika yose kuno kuAmerica iri kuchema kushaya kwavaita vaJohn Lewis. VaJohn Lewis was a giant muno muAmerica panyaya dzemacivil rights kunoku nekurwisa vachirwira marights evanhu vatema kubva kuma1960s. Ndingati kutevera vaMartin Luther vanozikanwa neruzhinji, vanhu vakaita sana John Lewis ndo vaive vatsigiri vemovement yekurwira makodzero dzevanhu vatema. Vanhu vakarwisa kuti kuve nevote yevanhu vatema nemamwewo makodzero akadaro ekushandura nyaya dzerusarira ganda dzaitika nesegregation, kushandura mitemo idzodzo kuti vanhu vatema vakwanisa kutenga dzimba na fair housing and so on, mitemo yakadaro nekuenda kuchikoro zvakasanganisa nevachena. Saka kwaraska giant muno muAmerica.
Maererano nekukudzwa kwavari kuitwa, pane zvamukati taurira, pane zvamavona here zviri kuitwa navaLewis mazuva anaya vasati vachengetwa?
Mutumbi wavo uri kutakurwa kunzvimbo dzakasiyana siyana, malandmarks. Saka vari kutakura mutumbi uyu fanika kuSelma kuAlabama kwakaitika mhirizhonga nenyaya yemacivil rights kukaurawa vanhu nemapurisa. Mutumbo wakatakurwa ikoko kuWashington kuta line state vanhu mapolitician congress kuya vape marespect avo. Saka chikuru especially vanhu vatema muno varwadziwa zvikuru, ndovari kukwanisawo kuti vaite mababa yavo kune mutumbi wavaLewis vachitendera vachiva vachichema.
Wamunoona sekuti angatora nzvimbo yavaLewis pabasa ravanga vachiita iri akaenda naro mberi, pano wamunoona angakwanisa kuita izvi?
Maonero angu mufunge era yaya zvangofanana nekumusha kuAfrica kuya, makore emagiants evanhu mukatasa Africa kwedu as a comparison, vananyerere vanankruma ndo vana John Lewis vedu. Handioni kuti kuchauya futi generation yevanhu vakadaro huwe magiants vanokwanisa kupinda mushangu dzavo vana Lewis vaya. It was a generational thing. Saka iye zvino variko havo vanenge vachiita, but nguva yacho yasiyana and saka and haunyanyooni vaObama to some extent was up there nene navo. Saka I think nguva kusiyana kwaita nguva hatichaoni vanhu vakadaro sazvana Lewis zviyazviya vanenge vachi prepared to die for cause yacho, vachisungwa vachirohwa vachiita sei sei nenyaya dzekurwira kodzero dzevanhu. Ndokusiyana kwaita zvii.
Aiwa, tinotenda vaManduna. Avo vange vari vaKelvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Brothers nekambo kavo paukama, kunyange zvinhu zvikanetsa sei tisakanganwa kuti tine ukama. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vasvika pamakumi mana. Zimbabwe Council of Churches inoti bato riri kutonga reZANU-PF risatukirira vanhu sezvo Zimbabwe ichida shamwari nemadzisahwira munyika nekunze kwenyika. tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.